Amafumi bao za Studio 7 kuti basa ravi kufamba mukanzuru yeHarare zvichitevera kupinda kwemakanzuru makomiti akaita serinoona nezvebudget, mvura, kuburiswa kwemashoko, kutakurwa kwemarara nezvimwe.
Saka tine tarisiro yokuti zvatavaisa mumakomiti tangava nemakansela akakwana vaakuchikwanisa kuchisevenza kuti vachigadzira kugara kwakanaka kwemaresidhenti.
Patavabvunza kuti zvavaita zvichatambirwa nehurumende here, vamafume avo vange vari kupota vachimbomiswa basa negurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo vati vakakunda nyaya yavo kumatare uye vave kuenderera mberi kuita basa ravakasarudzirwa nevagari vemuHarare. VaDanford ngadziore vekuward 16 avo vapinda mukomiti inoona nezvevashandi pamwe nevanotengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichaita zvisungo zvekuti kanzuru isiyane nekurwisana nevanotengesa mumigwagwa.
Bechiriti hombe harizve kurwisana zvenda uri kuvarwisa uri kuvapanyira bandirikunotizvo toita sekutiformalize vanhu vari muinformal trading kuti tiri zvese vanotengesa oro vanoita zvavanogadzira zvivezo zvakasiyana siyana vakwanise kubhadhara something kusiti ovarare pavanobhadhara something zvoreva kuti zvisiti ovarare yakuwana warevenyu zvakare ivo wanawo but izvizvoti hazviitiki vanhu ivo vatina kuvagadzirira satiri kuti each and every area inge ine nzvimbo yatinogadzira panotengesera vanhu vachiita zvinhu zvavo zviri pamutemo.
Kanzura weward 14 amai kudzaika dzombe avo vave nhengo yemakomiti anoona nezvekuburiswa kwemashoko nekomiti inoona nezvevashandi vati chinangwa chavo kugadzirisa zvichemo zvevashandi vekanzuru kuti vashandi vakafara.
Chandingavimbisa vagari ndechekuti tinonzwa vagari vachitaura nguva nenguva kuti mashandiro anenge achiita vashandi vekanzuru anenge asingavafadze. Ukataurawo nevashandi vachona vekanzuro vanenge vachitaura kuti vanenge vasina zviwanikiswawo zvinokwanisa kuita kuti vaite basa ravo nemazvo. So ndirimo mukomiti imomo ndinenge ndichida kuti ndiedze kuona kuti zvese zvinyunyuto zviri kubva kuvagari nevashandi vekanzuro zvese zvinogadziriswa kuti guta redu riende mberi, vashandi vachifara, vagari vedu vachifara, basa richiitwa nemazvo.
Vativo vachaita kuti zvirongwa zvese zvekanzuru zvishambadzwe kuti vagari vese muguta vazive zvirongwa zvekanzuru yavo. Mutungamiri werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kana makanzura ave kushanda pamwe chete vachiti izvi ndizvo zvinotarisirwa nevagari vese. Vati kurwisana kwemakanzura nekuti uyo anobva kubato ripi hazvina zvazvinobatsira guta.
Tiri kuda kuona chikuru ndechekuti iwo washandure kushanda kwekanzuru muviri wese kubva kune washandi vakuru kusvikira pane vari pasi pasi vachitaira maripoti evagari nekufambisa basa rekanzuru. Zvimwe zvese izvo ngezvekutsvagirana kungotatsurana zvisina maduro.
Hatina kukwanisa kutaura nevaive vakafanira kubata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa kuti tinzwe kuti vanotsigira here chirongwa chevamafume sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kwemwedzi yakati kuti pange paine makakatanwa pakati pavamutizwa nevamafume sezvo vamafume vaigara vachimiswa basa asi vachirwisa nekukunda nyaya dzavo kumatare edzimhosva. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati makakatanwa ari muHarare anokonzerwa nekuti mutemo wezvimatunhu nemadhorobha unopa simba rakawandisa kugurukota rezvimatunhu uye vati simba iri rinofanira kupiwa vagari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.